Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu 23 muZimbabwe, pasi rose riine vanhu vanodarika mamiriyoni 2 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi 3 nezvinomwe. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vanyatsojekesa kuti chii chichaitika panopera lockdown. Asi mutevedzeri wegurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vaMnangagwa vachamirira kunzwa kubva kuchikwata chavo chiri kuona nyaya dzezvekurwisa coronavirus. Vanhu vakawanda vochema-chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Indiwe mimwe misoro ina uzedu za nasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kushika nezuro maneru uwanduwe vanhu vabatwa necoronavirus kwanga washika pavanhu 23 muZimbabwe, pasi rose riine vanhu vanodarika mamiriyoni 2 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi 3 nezvinomwe. Nyika yanyanya kuwirwa nedambudziko iri iAmerica, iyo ine vanhu vanodarika zviuru 30 vafa nechirwere ichi, uye chabata vanhu vanosvika 560 nemakumi 4 ezviuru. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano runoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Prevention and Control, anoti vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vasvika pamazana 10 uye vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru 10 nezvitanhatu. Nyika ine vanhu vakawanda vafa kusvika pari zvino iAlgeria, iyo ine vanhu 336 vashaya, ichiteverwa neEgypt, iyo ine vanhu 193 varasikirwa neupenyu hwavo. Asi South Africa ndiyo ine vanhu vawandisa vabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vanyatsojekesa kuti chii chichaitika panopera urongwa hwavo hwekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. VaChamisa vati munyika munofanirwa kuitwa mushandira pamwe nevanhu vose kuitira kurwisa chirwere chapinda mumusha, uye vanoti panofanirwa kuva nenzira dzekubatsira veruzhinji pamwe nevemabhizimusi vari kuvhiringwa nedambudziko rechirwere ichi. VaChamisa vatiwo hurumende inofanirawo kubatsira vanhu vari kuziya nenzara, vari mudzimba nekuda kwekushaya zvekudya, sezvo vakawanda vachirarama nekuzviitira mabasa emaoko. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji.
Isu maonero edu ndeyekuti chinodikwa kuti nyika ifambe nekugadzira matambudziko ari kusangana nawo ndeyekuti ngapave nemuonera pamwe, mukomberanwa, gariranewo kuti tisangane pasava nezvematongerwo enyika kana zvokupatsanurana, zvokuvengana, tisiyane nekuti ibato nderakati, titarise kutiri vana veZimbabwe, vana vanyamunhu. Toita ibvino mupimbira gumbo rimwe chete nemakireke achionekwa nokupuwa mukana kuti aite basa rao vakuru vezvevashandi labor civil society or civic groups voungana vachishanda pamwe chete toita boka reZimbabwe team Zimbabwe inoita kuti tirwisane nechirwere chapinda munyika chakadai todzidzisa vari kumaruwa todzidzisa vari kumadhorobha poanokuona kumwe chete tazviona kuti chirwere chachisaruri kuti une mari achisaruri kuti uno upfume hwakaita sei achisaruri kuti une zera rakaita sei kana kuti uri mudzimai uri murume zvionekwe zvigadzirwe pakuonesana pamwe chete vanhu vari kushupika kuti akasiyana siyana ma high density suburbs kuma townships kumaruwa vabatsirwe nehurumende
vanga batsirwa sei semaonero enyu
kupuwa mari makambani ma informal traders aonewo kuti paine mukana wekuti vavhure zvine mumwero unenge uchinge uchiratidza kuti hapana kutapurana kweutsachiwana saka ndozvimwe zvatatichipa pakuvandudza tatisu hatisikuda zvokunongedza zvigunwe nguva ino haisi yekunongedzana zvigunwe ichasvika nguva yacho inoi ndeyekunongedzana nzira nekuonesana kuti tinofanira kufamba sei sevana vanyamunhu saka hai kupanana njere zvikomo zvinopanana muteka njere dzinogokedzwana njere moto anenge apa hazvirei kuti anobva atora mbiri nokuti kasvaya dova haatori nzira kungoreva chete kuti apedza chinhu chakanga chichikanganisa kuti mhuri ifambe saka tinotenda kuti vanhu vakabatana zvinhu zvinofamba zvakanaka
asi vanopikisa vangabatsire sei chaizvo apa vachamisa hatisi basa rehurumende here
isu tatiri muhurumende tichishanda zvakanaka saka tine maformer ministers atinawo kune zvemari vamwe kune zveutano vamwe kune zveumetura hweict kana kuti mafoni zvakawanda wanda vanokwanisa kubatsirawo kuonesa varipa kuti tiite mukomberanwa chinhu chiende ichi saka hai tinokurudzira Zimbabwe ngatibatanei tinokunda chirwere ichi tichinamata Mwari wedu hakuna chinokunda munamato hongu tinoda maventilator tinoda zvinoshandiswa muzvipatara vakoti vedu vanofanira kupuwa zvokubatsira kuti zviite zvakanaka madokta nemapurisa nemasoja vari mukumberi vanofanira kuti vapuwe mari nemuhoro unoenderana nekushupika kwavari kuita asi pamusoro paizvozvi tobva tavapawo mbatya
vanga vari mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vanelson chamisa vachitaura vari parunare muHarare nablessing zulu westudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vanoti vamunangagwa vachamirira kunzwa kubva kuchikwata chavo chiri kuona nyaya dzezvekurwisa coronavhairasi kana kuti wovedzera here kana kuti kwete mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba ngatinzwei hurukuro yavaita nablessing
nyaya yakamirira task force report president kana vachinge vawana task force report yokuti taane macases akawanda zvakadii kumaguta akasiyana-siyana uye nokuona modeling iri kuitwa nemaexperts kuministry of health pachatarisiswa kuona kuti lockdown yowedzerwa nemazuva mangani kana kuti yoguma payakatarwa ipapo kubvira zuva rokutanga zvinhu zvovhurwa zvinhu zvotanga kushanda asi pachitariswa kuona kuti dzimwe nzvimbo dzinoramba dzakavharwa dzimwe nzvimbo dzotanga kushanda saka nyaya yekuti lockdown ichapera rini iko zvino tiri kuziva kuti lockdown iri kupera musi wa19 april kubva musi wa20 basa rinofanira kunge ratanga zvakanaka nekuti 21 ndedzisa dzinenge dzapera asi president vachagara pasi netimu yetask force vopiwa feedback yokuti zvakamira sei
vanenge vachida kuudzwa kuti kudini chaizvo apa vamutodi
pane risk here yekuti kana tikavhura business tinogona kuwana njodzi yekuti chirwere chinogona kupararira saka kana paine njodzi yakadaro inogona kuextendwa asi kana pasina zviri kureva kuti inenge yaakumiswa kana kuti paakutorwa mamwe matanho yekuti dzimwe nzvimbo dzishande dzimwe nzvimbo dzirambe dzakavharwa
hongu pari kurwiswa chirwere asi kavamwe vari kuti nzara yabva yanyatsoti bwa kupfunya chisero mudzimba dzavo poitwa sei
panyaya yenzara hurumende yakagadzirira zvikuru kubatsira vanotambura vose vari kutadza kuzviriritira nekuda kwenjodzi yatawirwa nayo senyika takati ngavabate vesocial welfare vari pedyo navo vavataurire zvichemo zvavo takati kunzvimbo dzose kune macouncelors kunzvimbo dzese kune ma MP. Batai MP wenyu, batai kanzala wenyu, akurumidze kusvisa mashoko ku Minister of Social Welfare. Haina kuvharwa. Minister of Social Welfare yakavhura.
Avanga vari mutevedzeri wegurukota runoona nezvekuburiswa kwemashoko va Energy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare na Blessings Zulu Studio 7. Gwetare hurumende riri kumirira mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga rinoti vatapi venhau havasi vanhu vanoita basa rakakosha pakuvharwa kwenyika kwakanangana nekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Izvi zvabuda mudare apo hurumende iri kupikisa chikumbiro chakasviswa mudare iri chekuti mapurisa asavhiringa vatori venhau vanenge vari pabasa munguva yenational lockdown. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Chikumbiro ichi chakaiswa mudare nemutori wenhau anoshanda akazvimirira panashe makufa achitsigirwa nesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe paine chinangwa chekuti dare ripe mutongo unorambidza mapurisa kuvhiringa vatori venhau pavanenge vachiita basa ravo. Izvi zvinotevera kuvhiringwa kwamakufa nevamwe vatori venhau vakawanda kubva pakatanga lockdown musi wa 30 kurume. Kunyange hazvo Zimbabwe Media Commission pamwe nebazi rezvemutemo vange vabvuma chikumbiro ichi. Gweta raMatanga ramba izvi rikauza dare kuti vatori venhau havana basa rakakosha ravanoita. Gweta remisa namakufa vaChris Miken vati gweta raMatanga rinofanira kupa dare zvikonzero zvekuti sei riri kupikisa nyaya iyi.
Vanotonga nyaya iyi vazotaura kuti nyaya iyi ngainzvika zvakare mangwana musi wechishanu kuitira kuti vanomiririra mapurisa vapuwe mukana wekubatanidza mapepa avo ekupikisa. Kana mapepa iwayo taawana aendeswa kudare nyaya ichazo enderera mberi tichinzwa zvizere kuti zviri kutaurwa nemapurisa ndezvekuti pamusoro pekupikisa kwavo kwechikumbiro chevatapi venhau.
Mutongi wedare Justice Jacob Manzunzu vati gweta raMatanga rinofanira kupava mhike nedare zvikonzero zvekuti sei riri kupikisa nyaya iyi uye nyaya iyi ichanzikwa mangwana masikati. Danho ratorwa negweta raMatanga rinopikisa chisungo chebazi rezvekuburiswa kwemashoko iro rakazivisa kuti vatori venhau vanotorwa sevashandi ndi vanoita basa rakakosha pakurwisa chirwere checoronavirus. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru kuti vatapi venhau vakawanda vari kushungurudzwa panguva ino yelockdown.
Sezvamunoziva kubva patanga nhau idzi majournalist anosvika iwo 10 11 ambunyikizwa ne4 vanotengesa mapepa nhau kuunza namba iyo kuvanhu 15 kubva patangwa lockdown. Idzi namba dzakakura zvikurusa saizvozvo ndosakatama anyira isi kumatare kuti vatibetserewo nekuti vape mapurisa nevanochengetedza mutemo uye zvevanochengetedza nyika vaudzwe nematare dzimosva kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo uye zvingavasiye vatapi venhau vachiita basa ravo zvakasungunuka.
Mune imwewo nyaya, nhengo dzeparamende dzeMDC dzinoti hadzinei neurongwa hwekuunganidza mari yekubatsira kurwisana necoronavirus hwakaparurwa neparamende nezuro dzichiti dzakaparura chirongwa chadzo chekuunganidza mari yekubatsira pacoronavirus. Nezuro vanokokera nhengo dzeZANU PF vapopuraito garepi vakaparura chirongwa chekuunganidza mari inodarika mazana matatu ezviuru zvemadhora kubva kunhengo dzeparamende. Asi nhengo dzeMDC Alliance hadzina kupinda muchiitiko ichi uye vanokokera nhengo dzebato iri muparamende vaprosper museyami vaudza Studio 7 kuti vane chirongwa chavo chakasiyana nechakaparurwa nezuro. Nezuro hurumende yakazivisa kuti yakaisa parutivi mari inodarika miliyoni mazana mashanu yemadhora emuno ichashandiswa kurwisa chirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu iyo iri kugara yakaita chamuramba mhuru. Vanhu ava vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu kuri kuita kuti vaomerwe neupenyu panguva yenyika yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus uye vazhinji vavo vanoita mabasa emaoko vasina cheuviri chavari kuwana panguva ino. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vari kugunun'una zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu zvakakosha mukurarama kwavo mazuva ose panguva iyo uremu hwemari yemunyika huri kuramba uchienda kumawere. Mumwe mugari wekushurugu mudunhu remidlands amai pesipa zvakavambwa vanoti munzvimbo yavanogara hakuna chiri kutengeka sezvo vezvitoro vari kukwidza mitengo yezvinhu pamadira ajojina. Amai pazvakavambwa vanoti marita maviri emafuta ekubikisa vaitenga nemadhora makumi mapfumba munyika ichangovharwa ava kuita madhora zana nemakumi matatu ukuwo makirogiramu maviri eshuga achidaidzira zana nemakumi maviri emadhora emari yomunyika.
Ha, madhuri ezvinhu kuno akaipa nelockdown. Shuga iko zvino iri kuita 120, cooking oil 130. Hatizi kuti panopera 21 days nenge tiri papi. Hatofunga tonotenga chingwa $500 chaiyo.
Mumwe mugari wekwafurusa kushurugu kwekare vaGraham Gavi vanotiwo marita maviri emafuta ekubikisa ari kutengwa nemadhora zana nemakumi mashanu munzvimbo yavanogara. VaGavi vanoti vari kushamiswa zvikuru nekukwira kwemutengo panguva iyo huremu hwedhora rekuamerica hwakagadzikana zvikuru.
Zvinhu hazvinamira zvakanaka. Nyaya yelockdown vanhu vari kutengesa kuno mareserva vakatotora advantage yechizvizvi, saka zvinhu zvakakwira zvisingaiti. Pana cooking oil going at 2 liters going at 150, sugar iri kuita pa100 pama $110 bondi. Then kana riri doro iri masupa yayo ari kuita pa$35. So mamiriro azvakaita iwa zvinhu zvakakwira zvisingaiti. Vanhu vari vakatora advantage yelockdown iyoyo, saka vakakwidza zvinhu. Everything is up.
Mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti ichokwadi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kukwira zvakanyanya kubva panguva yavharwa nyika mwedzi wapera. Asi vaMutashu vanoti vezvitoro vari kuita izvi nekuda kwehunyire sezvo zvisiri pamutemo zvavari kuita zvekukwidza mitengo yezvinhu.
Mitengo yakatanga kukwira pakatanga lockdown kunyanya-nyanya. Ndopatakaona mitengo ichikwira zvisina tsarukano. Wakawanda hunyire, hapana chikonzero chinobatika. Vakawanda vakangotorawo mukana uyewo nekuona kuti zvitoro zvakavhura panguva ina zvishoma, vamwewo ndobva vangotora mukana iwoyo nekukwidza mutengo.
VaMutashu vanoti mukuedza kugadzirisa dambudziko iri, sangano ravo riri kushanda nehurumende kuitira kuti kuvhurwe zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvekudya kusanganisira zvidiki sezvo zvimwe zvitoro zviri kutora mukana wokuvhurwa zviri zvishoma zvichibva zvakwidza mitengo yezvinhu sezvo vanhu vanenge vasina kumwe kwekunozvitenga. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari munyori wezveupfumi muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vatapiwa mashakada vanoti vanofungidzira kuti kukwidzuka kwemutengo uku kunogona kukonzerwa nezviri kufungidzirwa neveruzhinji kuti mushure mechirwere cheCOVID-19 munyika munogona kuita dambudziko rekushomeka kwezvinhu. Asi vamashakada vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwemagaro. Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vachafadzwa mugwadi. Vanoti vemabhizimusi makuru kana madiki havafanuri kufunga zvekuita mari yakawanda vachishandisa mukana wokuvharwa kwenyika.
Hakuna munhu anofanira kutora nguva ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuti afunge kuti wamukana wokuita mari. Handizvo. Haisi nhau yokuita mari kuti vanhu vari mulockdown nekuda chirwere chatekeshera pasi rino. Inguva yekuti umwe noumwe aise ruoko rwake kubatsirana navatungamiriri kurwisa chirwere ichi. Saka kukwidza mitengo yezvinhu zvakakosha zvinoshandiswa navanhu hazvitenderwi uye hazvidikwi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekutengeserana. Amai sekainzenza vanga vasiri kudavira nharembozha yavo. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasatura mukana wokuvharwa kwenyika vachikwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano. Vakati mitemo yenyika ichabata vese vanoita zvisiri pamutemo. mutemo. Zimbabwe sedzimwe nyika pasi rose, kunyange hazvo dzine nguva dzakasiyana dzekuvharwa, yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, icho chakatanga kuChina gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muShurugwi, ndini Rutendo Mawere.
Zimbabwe iri kusvitsa nemugovera makore makumi mana nyika yavana kuzvitonga. Zuva iri riri kusvika panguva iyo vanhu vakawanda vari kunonga svosve nemuromo. Kuuya kweutongo hwevatema kwakasimudza tariro yevakawanda, ruzhinji rwavo rwakanga rwakandwa muri kungorabwe nevachena pavaitora ivhu ravo rose raive rakanaka. Asi makore makumi mana nyika yavana kuzvitonga, vamwe vave kuti zvinhu zvatonyanya kuvaipira zvichienzaniswa nenguva yeutongo hwevachena, sezvo vasina mabasa uye mamiriro ezveupfumi, matongerwo enyika pamwe nezveutano aparara zvakanyanya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vezano PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira, avanoti chikuru chakaitwa nebato ravo kupa ivhu kuvanhu vatema, pamwe nemutevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC mudunhu reNorth America vaTimothy Muringai, vanotiwo Zanu PF yakundikana kuzadzisa zvakarwirwa nevanhu hondo yerusununguko. Totanga kunzwa kubva kuna vacharumbira.
Vasabasa vajonga tokutanga ndirava kutendai kuchishedza kwamaita kusimbo kurukura maererano nenyika yedu kupairi kubva nekwayava nekwairikiti. Tiri kuona kuti mazuva macho manene anotevera Zimbabwe inenge ichikwanisa makore 40 takasunungura kutora bredu kubva pamberi. Saka at 40 government yakupedzisa land bodies yanga ichiitwa bodies yakaitwa nokuti kune vanhu vakawanda paZimbabwe nese hazvina basa nepolitical affiliation yavo. Vanhu vanga vachida land nokuti ndo yavakagwira nguva yehondo nokusunungura kwatakasunungura kuti tiwane furedu. Saka vanhu vari kuda ivhu, asi vhu ranga riripo bati vanga vane kodzero yekutakuta vanga vachiona mafarms akawanda vanga vari vanhu vashoma. Saka zvakaita kuti government itsiridze land audit yanzwa kutema kwevanhu regardless of political affiliation. Saka land audit inofanira kunge yautopera kana isati yapera. Chinhu chakanaka chavaita ichocho. Saka ndiri kuona kuti sipanza wa 40 years government ichipedzawo land audit, vanhu vokwanisa kualocativa land vakwanise kutanisa land iya yatiri kuti isusu ndo yatapagwira nguva yechimurenga.
VaMuringai, munoti nemakore makumi mana asvitswa nenyika yavana kuzvitonga.
Isu seMDC tiri kuti land audit zvinhu zvainge zvakafanwa zvakaitwa 1990, nokuti tikaona matalks aLancaster akataurwa kuti 1990 ndo pachataurwa zvinhu zveland nekugwerana kwakanaka kweland. Hazvina kuitika nokuti ivo muzano imomo vakangogoverana goverana mafami iwayo. Vanhu nanhasi vachiri nhapwa munyika yavakazvisunungura. Taona futi kuti Zanu PF yadzoka neanother program inonzi MOPA ichida kureplace NOMA yanga iripo nguva dzaSmith, vanhu pavaingosungwa zvisina maturo. Maindustry hakusisina. Decentralization of power yanga iripo nguva yaSmith hapana. Takungoona iyo government bureaucracy yekuti kunongocreatwa mabasa mukuzivana mugovernment imomo. Saka pa 40 years kana vachitaura kuti land audit ndo yavagona chete vanhu vezano, then pane mutauro.
Regai tinzwe kuna vacharumbira. Vacharumbira,
thank you very much vaMuringai. I think it's a very good discussion. Ndinofarira chaizvo vadzonga kuchete madiscussion ari open tisingaatipakani zviri kuti tidiscasa sevana veZimbabwe. Zvinhu zvinokurudzirwa. Ndandangobata zvishomashoma bati regai ndirisponde kuna vaMuringai pane zveroma nemopa. Tinoona isu kuti administration yamunangagwa yapa vanhu freedom yakasiyana neadministration yanga iripo panguva yamugati. Of course maarest ari kuitwa but ari justified. Hatisi kuona maarest asiri unjustified at this point. Iko zvino izvi vanhu vane freedom of speech.
VaMuringai, wakawanda vari kuchema kuti nyaya dzeutano muZimbabwe dzakaparadzwa nehurumende yeZanu PF. Munoti
kuwa kwaita ikonomi yeZimbabwe, varongo vangu vakanyatsoplan ahead kuti zvinhu zvive in infrastructure yakanyatsonaka kuti tiende mvura ezvinezvi yakudikana pa COVID panapa kuti kuve nema sanitary conditions avepo mahospitals aripo nemadoctors aripo akakwana saka ndozva tikuona kuti ZANU-PF makore ese pa 40 years there has not been any forward planning vati chimukira mukumbo chavanongoita gore negore
vacharumbira vari kuchema vamwe kubarara kwenyaya dzezveutano muZimbabwe nekwavari kuti kukundikana kwebato rezanu-PF
I think tinoziva kuti bato reMDC sezvo iriyo inova inotungamirira city Harare maproblems ese anenge achiitika muHarare haafani kuzenge achiblamewa kuZanu-PF tikana ndiri MP wekuHarare East patinotengerwawo mota nebato reMDC ma4x4 and all that stuff sei tichigamuchira zvinhu zvakadero asi vanhu vedu vachinetseka nenyaya yemvura nenyaya yekuti kune tsvina dzikuitika tinozokonzera korela and all that because I think tikakwanisa kuti politics dzedu tidzibvise pakuita blame one another kwete kuti kana pakaita problem kuHarare East yemvura tobva tati president Mnangagwa ndo ane problem kana kuti ZANU-PF ipapapa ndinoona sekuti neniwo ndine dambudziko rokuti handinzwisisi kuti sei zvichizodzama
vamuringai mubvunzo pindurai tinzwe vamuringai
mauya zvakanaka koma charubiri maranirwo anoitwa malocal government edu kuZimbabwe minister of local government ndiye ane homwe yekuti zvinhu zvese zvifambe ipapo kana MDC ikauya nemaproposal amurikutaura iyeye yekuti better water sanitation better urban planning better roads better chi homwe inobva kulocal government of which ZANU-PF is responsible vaita basa vacho
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu reNorth America vatimwasi muringai vashora vari parunare muno muAmerica. Mwanzwo zvakare kubva kuna sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegistra rumbira vashora vari parunare vari kuCanada neStudio 7. Yesvika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Achirongwa chedu che Let's Talk ngati kurugurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Maswerase titemave ndiri kuno kugokwe ndinofunga nhasi situation inenge iri kutowedzera panyaya yekusimbisa mutemo wekuti vanhu vasabuda vanhu havasi kubuda vanhu vambotenderwawo makuseni tovambenge vachiwayawaya vachienda kunotenga chichi but iko zvino vari kuintensifya zvechokwadi vakomana vacho but vanhu vari kucooperate paproblemu yavapo ndeyekuti vanjezhara mudzimba vanhu vakutofoseredza kuti vange vachibuda vachimbonotsvakatsvakawo vamwe vachiinda notsvakawo huni magetsi ariko but hakuna pekutangira pasina mari kuti vanhu vange vachijusa kuita zizizi saka panongovawo nenidhi yeinterference yegovernment but panongoratidza kuti pane marumaruma ekuratidza kuti vamwe vari kunyogwa nyogwa zvakusanganisira zvemisangano-sangano vamwe vachisara kunze but vanhu vachiri kutevedzera mutemo wecovid
ini ndiri Marvelous Musanganyahuye ndiri muWashington
muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu 23 muZimbabwe pasi rose riine vanhu vanodarika mamiriyoni 2 vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru 130 nezvinomwe mutungamiri weMDC vanelson chamisa
varikukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vanyatsojekesa kuti chii chaitika panopera urongwa hwelockdown. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaine Jimutrodi vanoti vaMnangagwa vachamirira kunzwa kubva kuchikwata chavo chiri kuona nyaya dzekurwisana necoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku vii.